PDK Music.
Your gangster movement.
Kukumusoro kudenga Tafura mwe gaza valibuwa vanovenga Zonye tuwa rwaza kuwa viringa msinga Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Baba pata kupinda paka shatapa Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Jehova nirangarire iwo Baba pata kupinda paka shatapa Mandi komborera mandi isa kumusoro chindi chengetai Panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindi peputai Pane vanoda titerwe nemweya irima Chishuvo chavo kuti daenda ngudzima Ziparare ndishayeka nafuma Vanofara kuona pandinochema Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Makati komborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana Pese pandaitambura vainyarara vozodziniwa matipankana Baba wandiri ndega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana Nzira kufamba ndiri ndega ndikwanise imi Jehova ndimi munoplana Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Mandi komborera mandi isa kumusoro chindi chengetai Panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindi peputai Pane vanoda titerwe nemweya irima Chishuvo chavo kuti daenda ngudzima Ziparare ndishayeka nafuma Vanofara kuona pandinochema Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Makati komborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana Pese pandaitambura vainyarara vozodziniwa matipankana Baba wandiri ndega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana Nzira kufamba ndiri ndega ndikwanise imi Jehova ndimi munoplana Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda pakashatapa